Aimbo vamutevedzeri wavadokora vapo mavhima ndivo vave gurukota rezvedzidzo yeprimary nesekondari. Mumwe wavarayiridzi vataura nestudio 7 varobson chere vati vafarira zvikuru kubviswa kwavadokora vachivapomera mhosva yekukanganisa dzidzo yemunyika. Asi vachere vatiwo chikumbiro chavo kuhurumende ndechekuti sangoendesa vadokora chete asi kuchinjawo hwaro hwedzidzo hwanga hwaitwa.
Ndafarira zvikuru kuenda kwavadokora vanga vari minister weprimary and secondary education. Anga akanganisa education system yese munyika muno.
Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nderimwe remasangano rakaratidzira vamunangagwa vasati vasarudza makurukota ehurumende. Sangano iri raive ragara rakumbira kumutungamiriri wenyika mutsva kuti vadokora vabviswe kunyaya dzedzidzo. Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati kunyange hazvo vafadzwa nekuenda kwavadokora vapawo yambiro kuna vamavhima vakati vanenge vachiongorora gwara ravachatora munyaya yehwaro hwedzidzo uchange huchishandiswa. Vamasaraure vatsananguravo kuti kunyange hazvo hwaro hwedzidzo hwaifanirwa kuchinjwa vati kushandurwa kwahwakaitwa navadokora handizvo zvavaitarisira.
Ndinozivisa vamavhima vatora basa iri kuti chataigwisana navadokora haisi nyaya yezita ravo asi inyaya yepolisi framework, inyaya yepolisi direction. Saka izvezvi zvavapiwa basa iri tichamirira kuona gwara ravanoda kutora maererano nedzidzo yedu. Tinoda kuona gwara ravanotora panyaya yekarikulamu, tichitarisa gwara ravanotora panyaya yeteacher professional council.
Vanotungamirira sangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vataka vafira zvou vatiwo kunyange hazvo vadokora vabviswa havana kufadzwa nekuiswa pachigaro kwavamavhima. Vazhou vati nekuda kwokuti vamavhima vaishanda pamwe nekutsigira vadokora havaoni musiyano pamakurukota maviri aya.
Zvakanaka kuti vadokora vambomiswa nokuti vadokora vanga vatambisa nhova maticha vabereki nevana vechikoro. Chazongokanganisika ndechekuti vamavhima havana kunyanya kusiyana navadokora. Vamavhima futi ndoumwe wanga asingakwanisi kuti afambise basa zvakanaka nokuti ndo waingova mutevedzeri wavadokora.
Hwaro hwedzidzo hwakashandurwa munandira gore rino kunyange hazvo varayiridzi vaiti vaisanzwisisawo zvaidiwa nehwaro hutsva uhwu izvo zvakakonzera nyunyuto. Vamwewo vainyunyuta nehwaro uhwu nekuda kwekuti zvimwe zvidzidzo zvinoda mishina yemakombiyuta panguva iyo zvikoro zvekumamisha zvisina magetsi uye zvimwe zvidzidzo zvanga zvisati zvava nemabhuku ekuverenga evadzidzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.